Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 9 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana vechikoro vakawanda vanotadza kuenda kuchikoro zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari dzechikoro.
Mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira oshora muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wavanoti vari kupedza mari vachinorapwa kuSingapore imo muZimbabwe muine zvipatara.
Chirongwa chekushandisa magetsi esola chinoparurwa muBulawayo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvikoro zvavhurwa nhasi zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuvana vechikoro pamwe nevarairidzi vacho. Izvo zvinotevera kukundikana kwevabereki nevarairidzi vakawanda kuwana mari dzavo kubva kumabhanga. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro zveboarding ndizvo zvavhiringwa zvakanyanya nedambudziko iri. Sangano iri rinotiwo zvikoro zveboarding zvinosvika 20 zvinoti vadzidzi vanosvika zvikamu 45 kubva muzana ndo chete vakwanisa kuenda kuchikoro. Vazhinji vavo vanonzi vakundikana sezvo vasina kubhadharirwa mari dzechikoro idzo dzinofanirwa kubhadharwa chikoro chavhurwa kana musi unovhurwa zvikoro.
Sangano iri rinotiwo ongororo yaraita mumatunhu masere yaburitsa pachena kuti zvikoro 42 zvanga zviine vana vasina kubhadhara mari dzechikoro. Vana ava vanosvika zvikamu 72 kubva muzana. Varairidzi vanotiwo vari kurwadzikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu, uye sangano iri ririkurudzirawo kuti hurumende haifaniri kudzora vana vechikoro vanenge vatadza kubhadhara mari dzechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutungamiri mukomo weStudio 7 abata munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe zvaitika.
Vana nevarairidzi pavanga vasina attendance yedu yacho yanga yakati dzikirei, varairidzi vanga vari vashoma muzvikoro, uyezve nevana vakwanisa kunge vachadzokera kuzvikoro vanga vari vashoma zvakare.
Nechikonzero chei?
Dambudziko guru riripo idambudziko remari. Dambudziko remari ndiro rawanikwa richaita kuti varairidzi vakundikane kudzokera kuzvikoro, nekuti kuti vadzokere kuzvikoro panenge pachidikanwa mari dzekuti vafambise. Zvino mari idzi ndo dziri kuramba kuti dzibude mumabhanga. Saka vanga vari kutsvaga mari kunhengo dzedu dzatataura nadzo veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanodzidzisa mumaruwa. Vanga vari mubisi rekutsvaga mari mumabhanga, vazhinji vacho vachitoti vatove nemasondo anokwana 2 vachitsvaga mari idzi kuti vanga vachakwanisawo kudzokera kuchikoro, uyezve zvekuti vanga vachibhadharira vana vavo. Zvimwe chetezvo nekuvana vechikoro kuti vadzokere kuzvikoro panga panodikanwawo kuti mari inova mari yekuti vanga vari kumabhodhini yekufambisa, uyezve vagara vari munzvimbo dzemunharaunda mari dzokubhadhara dzekotoro yepiri.
Timbotarisawo nyaya yekarikulamu itsva, munombochema chema sevarairidzi, zvakamira sei pari zvino?
Chokwadi nyunyuto iripo, uye nyunyuto ichaenderera mberi kana bazi rinoona nezvedzidzo muno munyika richiri kunzwa zvitemo zviri kubva kuvarairidzi zviri kubva kuvana vechikoro richiri kuzvazve zvitemo zviri kubva kuvabereki pamusoro pekarikuramu idzai nekuti tikatarisa pari zvino tatova mukotoro yepiri wachiti iro bumbiro idzare dzidzo ngariyenderere mberi richienderera mberi kudaro tiri pakotoro yepiri hapana zvati zvaitwa kunyange kuma kirasi akaita semafomu 3 aya anonzi wanofanira kunge mamaks awo ari kunyora iko zvinozvi anga achizoita mamaks ezvisei hapana zvati zvaitwa kana varayiridzi avo asati waziva kuti mamaks acho anogadzirwa sei kuti awe mamaks ekupedzesera kwekupefoma kwemwana
varobson chere ndivo munyori mukuru wesangano reamalgamated draw teachers union of zimbabwe vanga vachitaura vari parunare nantungamiri nkomo westudio 7
Varimi vechibage vakawanda mumaruva vanonzi vari kumanikidzwa kutengesa chibage chavo nemutengo uri pasi kwazvo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Mumwe mugari wekuuzumba asina kuda kudomwa nezita anoti vanhu vari kutenga chibage vachibhadhara ipapo vari kumhanyirwa zvakanyanya nevarimi pane kuti varimi vamirire kuendesa chibage chavo kuGrain Marketing Board kana kuti kuGMB. Kunyange hazvo vari kutenga chibage ava vari kubhadhara mari iri pasi patani zvichienzwanisa neGMB. Vari kutenga chibage ava vanonzi vari kutenga nemitengo iri pakati pezana nemakumi mana emadhora nemadhora mazana maviri nemakumi mashanu patani. Ukanga uchitengesa chibage chako kuGMB, murimi anenge achitarisirwa kubhadharwa mari inoita $390 patani. Asi vamwe vanoona asi munyori anoona nezvekurima mubato reMDC vaValentine Ziswa vanoti vanoona zviri kuitika izvi uri munongedzo wekuoma kwezvinhu sezvo varimi vakawanda vari kuda mari dzekuti vana vavo vange vachidzokera kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pane maproblems maviri. Problem yekutanga ndeyekuti vanogona kunotenga necash vachizonotengesa kuGMB vachipuwa mari yepamusoro kuGMB, which is a problem. Problem imwe ndeyekutiyo vanhu ava vane mari and vafarmers akarima vaya vasina kurima necommand vakarima early vakawana zvavakawana vada mari yavo nekuchimbidzika. GMB yasandanzwa izvino kavati vava kutenga and kana vachitenga GMB haitenge ichipa cash. Saka solution to the problem ndeyekuti GMB itenge chibage iko zvino ichitenga ichipa mari kuvanhu. Vakaita zvavo zvakaziva zvekuti munhu anoita nguva yakareba vamwe kuita gore asati apuwa mari yake zvinokwanisa kuti makoronera apinde muvanhu achivabira. Ndiyo nhamo yatinayo muZimbabwe.
Asi kavaziswa hurumende iri kuti GMB ine mari itoripo izvozvi inokwana kutenga chibage chinoita 1.3 million tons. Zvii zvinozoita kuti vatadzi kupa varimi mari dzavo ipapo?
Asi havazi kupa, iye zvino havazi kutenga, havazi kupa, asani ndambonzwa. Ndatombosvika nhasi uno nekuGMB kuti kuri kutengwa chibage here, hakuzi kutengwa chibage. Programu yavo iri very delayed, havazi kutenga chibage kwatiri kuziva kuti vautenga pati. Iye nhasi uno zvikoro zvavhurwa, vanhu vanoda kubhadhara mari yemaschool fees avo, vanoda munhu anovatengera achibva vapa mari yavo. Ndo pane problem iripo.
Asi danho rakatorwa nehurumende rekuti chibage chingotengwa neGMB chete ichi, munoona riri danho rakanaka here?
Mutemo wekuti chibage ngachitengwe neGMB chete has failed everywhere nguva dzese dzavakambouita. Hazviiti kuti chibage chitengwe neGMB chete. That type of monopoly isusu parike vekuMDC hatibvumi that type of monopoly. Munhu ngaaite choice yekuti anotengesa kupi achikatarisa mutengo, akatarisa matengero acho, akatarisa kuti anopuwa mari yake here. It's just a small group of people vakapuwa command agriculture ende kuchifosa kuti munhu wese ngaarimi achiisa kuGMB kudzvinirira varimi.
Avanga vari munyori anoona nezvekurima mubato reMDC inotungamirwa navamogentsvangirai vaValentine Ziswa vari parunare kwarisape neStudio 7.
Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nhasi ashora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuramba vachishandisa mari yekunze vachinorapwa kuSingapore apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakazivisa kuti vaMugabe avanogarorapwa kunyika iyi vakabuda nezuro kunorapwa, asi izvi hazvina kufadza vakawanda munyika, kusanganisira vePeople's Democratic Party avo vanoti zviri kuitwa navaMugabe kutambisa mari yenyika. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vanofanira kugadzirisa zvipatara zvemunyika kwete kuswera kufamba nenyika dzepasi rese munyika mune zvipatara.
Zvinotishamisa ndechekuti hurumende yemuno mukuru wayo anoenda kunorapwa kuSingapore, iye achisiya mhuri dzeZimbabwe dziri kushayiwa mapiritsi, dziri kushayiwa mari yekubhadhara.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavatiwo hapana chichashamisa pamaitiro avaMugabe, uye zvinongoreva chete kuti havavimbi nezvipatara zvemunyika.
Asi chinhu chikuru ndechekuti dei vaMugabe nevamwe wavo vagadzirisa zvipatara zvemuno nemakliniki omuno kuti vangoenda kuparire nyatwa kana kuenda kunana Gomo Hospital kana kuenda kunana Mpilo Hospital kana kunana Bulawayo Central Hospital, kuitira kuti zvinakirewo munhu wese, nekuti havasi vanhu wese vanokwanisa kukwira ndege vachienda kwavari kuenda. Iwayo maitiro iwayo ndianenge achiratidza kuti mukuru wenyika nevamwe vake vanotonga navo vanenge vasina chido nezvizvarwa zvomuno panyaya dzezveutano.
Vanotungamira sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vatiwo zviri pachena kuti vaMugabe ava munhu mukuru anoda kugara achiongororwa nanachiremba, asi vakati izvi zvinofanira kuitwa muno kwete kunze kwenyika.
Tinoramba tichikurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vasvike pakuona kuti haichisi nguva yekuti tirarambe tichitarisira munhu ane 94 years mutana anozvigwarira kuti ange achitakura destiny yenyika yedu afamba inayo. Yanguva yekuti tive tine kuchinja complete overhaul yeutungamiriri hwenyika yedu, kuti wani tine new blood, rine urongwa hwakadzama hwekuvaka masocial services kuti awanikwe ari muno, tisarambe tichidzikira senyika.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vateri mutsvanga vati kuita kwavaMugabe kunoshamisa, vachiti kana Zimbabwe yakabudirira sekutaura kwavakaita kuSouth Africa zvondorapfuura, vanofanira kurapwa munyika.
Ndingati izvi zvino zvinonyadzisa kune mutungamiriri wenyika, nekuti munhu akabuda mazuva adarika hapana kana vhiki vataura kuti nyika ino ndiyo yakabudirira muAfrica after South Africa. Asi zvoshamisa zvekare vaakuenda kuSingapore. Tikatarisa Singapore patakaona kuzvitonga kuzere muna 1980 yanga iri nyika iri pasi peZimbabwe in terms yatinoti yo gross domestic product GDP yanga iri pasi steric, asi Singapore yanyika yakabudirira muno pasi rose. Ndokwava kumhanya vaMugabe kunorapwa ikoko, kuka nyika yedu iriyo second largest economy muno muAfrica ngavarapwe kamuzvipatara zvemuno muZimbabwe.
Svondo rapfuura, vaMugabe vakaudza musangano weWorld Economic Forum kuSouth Africa kuti Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica. Asi veruzhinji vanoti vaMugabe pachavo vanozviziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, ndosaka ivo nemhuri yavo nevakuru vakuru muhurumende yavo vachirapwa kunze kwenyika. VaMugabe vari kuSingapore uye vanotarisirwa kudzoka mukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vaona zvichitika pamwe nevakuru vakuru vehurumende vanoti vanhu vangangosvika 13 vaurayiwa mukurwisana kwaitika nhasi pakati pemauto ehurumende nevapanduki vechiIslam kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenyika yeSomalia.
Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri reUN Refugee Agents rinoti vanhu vaitama kunyika dzavo vangangosvika 245 vari kushayikwa uye vavekutyirwa kuti vanogona kunge vakafa zvichitevera kuparara kwedzingarava mugungwa reMediterranean mukupera kwesvondo.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti harina chekutaura panyaya yemari iri kunzi negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakawana kuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti zveZimbabwe kana kuti madebt arrears kubhanga iri uye kuAfrican Development Bank. Izvi zviri kusiya nyanzvi munyadzi zveupfumi nenyadzi zvematongerwo enyika dzaoma matemukanwa. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika biriyoni imwe chete kuWorld Bank uye mamiriyoni mazana matanhatu kuAfrican Development Bank. Vachinamasa vakaburitsa mashoko ekuti vainge vawana mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kuti vabhadhare chikwereti ichi uye vachiti vainge vatenderana kare neWorld Bank kuti vobhadhara sei mari yacho. Asi vachipindura mbvunzo kubva kuStudio 7, amai Camille Nyuma, mukuru weWorld Bank kuZimbabwe, vakati pari zvino havana chekutaura nezvemashoko avachinamasa, vakatitumira mashoko avakaburitsa muna Gunyana 2016, vachiti vanoda kushanda neZimbabwe, asi ichakweretiswa mari chete ndokunge yabhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereti. Bepanhau reZimbabwe Independent rakambonyora kuti mari yekubhadhara chikwereti ichi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trifigura. Asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, vanotungamira kambani yeTrifigura muAfrica, amai Zora Makduli Aimone, vakaramba mashoko ekuti kambani yavo yainge yapa Zimbabwe mari yekubhadhara chikwereti. Hatina kukwanisa kubata vachinamasa kana gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe nezvechibvumirano chavanoti vakaita neWorld Bank sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Ko, chii chiri kupa kuti pashaye chiedza panyaya yechikwereti cheZimbabwe? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJoy Mabenge vanoti aya ndiwo maitiro ehurumende yeZimbabwe.
Hurumende yeZimbabwe, hurumende yeZANU-PF, yagara iri hurumende inoda kutonga nechamuhwande muhwande. Asi chinonetsa manje ndechekuti chamuhwande muhwande ichi vanenge vachitohwanda avo vakavasarudza kuhwanda vanhu vachinzvenga nzvenga, inyaya yekuti vanhu vanoshanda neuori, vanhu vasingamire pachokwadi.
Vanoona nezvemabasa musangano reZimcode vatina chegumbo vanotiwo hurumende inofanira kubuda pachena pazvikwereti zvakadai.
Constitution yedu iri clear mukanda pachapter 17 section 300 iri clear maererano nenhau dzekukweretewa dzekubatiwa kunoitwa chikwereti chedu chenyika. Asi munowana kuti vachinamasa pamazuva mashoma apfuura aya vanotaura nezvekuti ivo vawirirana neWorld Bank, vawirirana neAfrican Development Bank maererano nemabatirwo anofanira kuita chikwereti chedu chiri chatinacho kumasangano iwayo. Asi zvose izvi hazvina kujeka. Makondishini acho kuti zvinouya under what condition hapana kana ruzhinji rweZimbabwe hakusiri kutomboziva izvozvo.
Vagombo vatiwo hurumende inofanira kutanga yanyatsobuda pachena kuti mari yakakweretwa iyi yakashandiswa sei isati yaremedza nyika nemutoro wekubhadhara zvikwereti zvakadai.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyachoziva kuti chakamira sei, kuti imari angori mafigures ari kungopotserwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka nyaya hombe yekutinofara kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit, tikwanise kuziva kuti chikwereti chagara chakambomira sei uye chiri kuowewa kunani.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti kubhadhara chikwereti ichi kunovhura mikana yakawanda kuZimbabwe.
Chingacha kutoura yeZimbabwe anga isiri chikwereti, anga ari interest rates anga kuwanda. Nekuti chino chagarisa chati chati mataxes yani macharges akuita punish the country.
Zimbabwe inonzi ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nerimwe kunze nemukati menyika. Zimbabwe yakwanisa hayo kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF.
Bazi rezvemhando dzemoto rinoti kuve nemagiza anoshandisa mhando yemoto wesola kana kuti wezuva kunobatsira nyika zvikuru mukuchengetedza magetsi akawanda. Pari zvino Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chemagetsi kukambani yeEskom yekuSouth Africa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemhando dzemoto vaPatson Biriri nhasi vakumikidza zviri pamutemo factory inogadzira magiza anoshandisa magetsi anobva kuzuva pakambani yeMonarch muBulawayo. Vashaura pachiitiko ichi, vambiriri, avo vange vakamirira gurukota rezvemhando dzemoto, vaSamuel Bundenge, vati nyika pari zvino ine magiza anopfuura zviuru mazana maviri, vakati, kushandisa magiza esola, kunokwanisa kubatsira nyika kuti ichengetedze magetsi anosvika 300 megawatts, ayo vati anogona kushanda kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika. Vambiriri vati chirongwa chekugadzirwa kwemagiza esola sezviri kuitwa nekambani yeMonarch kwakakosha zvikuru sezvo mugore ra2015 hurumende yakaparura gwaro reNational Solar Water Heating Program sehwaro hwekukurudzira kushandiswa kwemagiza anoshandisa moto unobva kuzuva.
Magetsi mazhinji anoshandiswa mudzimba mazhinji acho anoenda kunodzisa mvura kunyanyanya mumagiza. Tinoshandisa mastovhu hongu. But chinhu chinonyanyodya magetsi mudzimba, maelectric geysers. Saka paine chirongwa chekuti kuti magetsi edu ashande zvine mwero, kuti vanhu mabhiri avo adzire emagetsi. Ngatishandise zuva kuti ridzise mvura.
Vambiriri vati chirongwa cheNational Solar Water Heating Program chichaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera uye pane chiuru chedzimba dziri muHarare nemuBulawayo dzichawaniswa magiza anoshandisa moto wezuva pachaparurwa chirongwa ichi. Vambiriri vati pari zvino nyika iri kukwanisa kugaya magetsi anosvika chiuru chemamegawatts pazuva vakabvumawo kuti uwandu hwemagetsi ari kushandiswa munyika pari zvino hwakaderera chose sezvo maindastri asiri kunyatsoshanda zvakanaka. Mukuru wekambani yeMonarch vaFitzpatrick Maovera vati kambani yavo yakashandisa mari inopfuura zviuru zana nemakumi mashanu emadhora kuve nemichina yekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva. Vatiwo vanotarisira kuti nekufamba kwenguva kambani yavo ichawedzera vashandi vanenge vachiita basa iri.
Yakatanga naSeptember 2016 takainvesta about 150,000 with additional plant coming in, so investment yacho ichato probably chasvika ichasepasa 200,000 and in a potential you could employ over 50 people depending on net demand. At the moment demand is suppressed, but with the initiative of government we are seeing demand increasing.
Kambani yeMonarch yakambove nechirongwa chekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva mumakore ekuma1990 asi yakazomira mushure mekuona kuti panguva iyoyo kuita izvi kwaidhura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchichwa vanoti kushandisa mhando yemagetsi anobva kuzuva kunogona kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika.
Izvi zvinobatsira kuti pava nemabasa matsva anotarisa mamiriro ekunze achichengetedza mamiriro ekunze kunyanyo rilaya kana kuvimba nemagetsi anobva kuhydro kwakazoona nyika ichita dambudziko nemagetsi panodzika mvura paya. Kana tavimba nesola zvakureva kuti takungomira kuti zuva ribude dzimba dzova nemagetsi nemvura dzinopisa.
Vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vambiriri vati kugadzirwa kwegwenya remagetsi ethermal mobile awayo uko hurumende yaive yati kuchatanga pakupera kwemwedzi wakukadzi kuchazotanga kana India yapedza kuongorora makambani ekunyika iyi anotarisirwa kuita basa iri. Hurumende yekuIndia yakapa chikwereti chemari inoda kusvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora chekugadzirisa gwenya iri.
Repowering iri kuya zvechokwadi hungu yatinonokei asi tine chokwadi kuti tichange tana contractor anonzi contractor webasa iri I company yekuti yekuIndia of course wacha subcontractor wacha tenga ma local materials anokwanisa kuwanikwa muno, but they've insisted andiwo wega wanodaro manyika dzakanyanyisa kuwanda dzinodaro the world over kana vari wari kuisa mari patafura vanhu wavo ndo vanofanira kuita basa iroro in terms of the main contractor.
Panyaya yekuti nyika inogona kudzimirwa magetsi nekambani yemagetsi yekusouth africa Eskom nekuda kwekusabhadhara zvikwereti vambiriri vabvuma kuti hurumende iri kunetseka nekuda kwekushaya mari yekunze asi vati vanotarisira kuti mari inodiwa ichawanikwa. Kambani yeZESA Holdings ine chikwereti chemamiriyoni makumi mana nemana emadhora kukambani yeEskom. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano ravana chiremba vanobatsira pasi rose Medicine Sans Frontiers rinoti vanhu vakawanda munyika vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde uye havasi kubuda pachena uye vazhinji vavo vanoshungurudzwa nevanhu vavanoziva. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanodzidzisa nezveutano musangano reMSF vaBrian Hove vanoti veruzhinji vachiri kuona sekuti zvinonyadzisa kana kufumura kubuda pachena kuti munhu ashungurudzwa pabonde. Vachitaura mushure memusangano wavaita nevatapo venhau nhasi muHarare, vaHove vati kunyange hazvo kwava nemakirinika munyika anobatsira vanenge vabatwa chibharo pachena, vanhu vasingadariki zvikamu makumi maviri kubva muzana kune vanobatwa chibharo ndivo chete vari kushandisa zvipatara izvi.
Uwandu hwevanhu vari kusangana nenjodzi yekubatwa chibharo tiriona iwo kuti vanobuda pachena vachizouya kuzotsvaga rubatsiro mushure mekunge vasangana nedambudziko iri. Tikuona kuti makumi maviri kubva muzana ndo vanhu vanokwanisa kuzobuda pachena vachitsvaga rubatsiro. Zviraizvo kuti kune chikamu chikuru cheavo vanenge vasati vauya kuzotsvaga rubatsiro urwu rwakanangana nekurapwa mushure mekunge munhu abatwa chibharo. Rubatsiro urwu tiri kunyanya kurukurudzira nenyaya yekuti toda kuti tidzivirire chirwere cheHIV kana kuti utachiwana hweHIV. Ndovatinenge tichinyanya kuda kuti tidzivirire kubudikidza nekunge munhu abatwa chibharo.
Vahove vatiwo pane zvikonzero zvakawanda zvinokonzera kushungurudzwa kwevanhu munyaya dzepabonde, asi vatiwo mumusha weMbare mavari kushandira kugara kwemhuri dzakawanda muimba imwe chete kuri kukonzerawo kuwanda kwenjodzi yekushungurudzwa pabonde.
Magariro akaita vanhu tichinyanya kutarisa mumusha watinonyanya kushanda matiri mumusha weMbare, tichitarisa kunyanyanya nzvimbo dzakaita seyatinoti maflats, tiri kuona kuti kugara kunenge kwakaita vanhu kwekuti neimwe nguva mukamuri rimwe chete munenge mune mhuri nhatu kana ina. Ikoko kugara ikoko kunokonzeresawo zvakare nhau dzakaita seidzodzi dzekuti vanhu vazoshungurudzwa pabonde.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMSF Belgium kukirinika yekuMbare, amai Ann Vanderborn, vanoti zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana zvevanotsvaga rubatsiro kukiriniki yavo vanoshungurudzwa nevanhu vavanoziva.
More than 85% of the perpetrators are known by the survivors.
Zvikamu zvinodarika makumi masere nemashanu kubva pazana zvinobata chibharo vanenge vachizivikanwa neanoshungurudzwa. Anogona kuva ari munhu wemumba imomo, mudzidzisi kana munhu waanenge achidanana naye.
MSF inoti vanenge vabatwa chibharo vanokurudzirwa kukurumidza kuenda kuchipatara kuitira kuti varapwe. Sangano reMSF rine zvipatara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, kusanganisira Edith Opperman iri muMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nhasi tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro apo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vana vechikoro vakawanda vanotadza kuenda kuchikoro zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari dzechikoro.
Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira oshora zvikuru vavanoti muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vavanoti vari kupedza mari yenyika vachinorapwa kuSingapore imo muZimbabwe muine zvipatara.
Chirongwa chekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti solar energy chinoparirwa muguta reBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, toksi yamina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 enkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengabe bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi abayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngikhanyelisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje, abazali bekhala ngenhlupho zokuswela imali emabhanga.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basithethi kona thina sizobhalisa kumbaluze. Ngoba thina masibhalisa ehlelweni lola basithethi kona sizobhalisa ngenxa yokuthi bona bona basebefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzana.
Izakhamizi zeMathebeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration. Abebhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babikwa sebethumele izisebenzi zebhangaleli ukuyahlola ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa mpahla ngentengo ezijiyeneyo na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi ababalisi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kabenelisanga ukuya ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngenxa yokuswela imali. Abafundi abafika amachumi amahlanu ekhulwini labo babikwa bengayanga esikolo ngoba abazali bengayitholi imali ye-school fees. Imbiko le ivela kunhlanganiso zababalisi ezibalisa i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi lincane kakhulu inani labantwana abahambe ezikolo zama-boarding. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali emabhanga njalo izolo lalinamuhla bekuphithizela emabhanga kule ndwendwe ezinde kakhulu ezabantu abadinga imali. Abaningi babikwa bengayitholanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Ngqobizithanyathi.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi abayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngikhanyelisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo emsebenzini. Abanye bayehlulwa ukutholakala kwezimali emabhanga.
Abantwana besikolo bona beminjani isilinganiso sabahambile esikolo?
Ngokubona kwami abantwana bebebalutshwani kakhulu ekuyehlukene ngendlela abake bebuye ngakhona ngemuva evela khona.
Bakhona yini abantwana abangabhadalanga i-school fees abangaba bexothiwe?
Abantwana abangabhadalanga i-school fees kutsho ukuthi abaningi bakhona vele kababuyanga. Abalutshwane kade bekhona yiko labo kade belokuyimbijana nyana nje.
Uhulumende utshona eqonqosela ukubana akulamntwana omele exotshwe ngenxa yokuthi kabhadalanga i-school fees, kodwa bayaqhubeka abaphathi bebaxotsha.
Ya, abaphathi baqhubeka bezama ukubabisela emakhaya ngoba umumo okhona isimo esikhangelane naso. Nxa imali ingekho lemfundo zakhona aziqhubekeli phambili ngendlela enhle. So sebesifuna izimali esikolo sesiqina sesithi kababuyele bezidinga lezo zimali.
Le Zimbabwe sivame ukuzwa uhulumende ezitshaya isifuba lapho kubana lilabantu abaningi abafundileyo. Izinga lethu lemfundo ungalifaka ngapi kade sibabunyati?
Ngathi mina sikhangele especially emaphandleni lapho engikhona imfundo isiyehlile ngoba abantwana abaningi abasayenelisi ukwezikolo ngokuswelakala kwezimali. So kusithi ma usukhangele laba abafundile abalama degrees abo abalama diplomas abo abatholi imisebenzi osokuyikho khona kosokubuyisela emuva ukuthi abantu bethi singaze sifunde sizatholani njengoba ukufunda kwakhona kungabhadali.
Alo ke ngumnumzana Nqobi Zithanyathi oyinhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 esenkabazwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo only the connection namuhla sikhuluma ngokuvulwa kwezikolo kulokusilela kwemali emabhanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yabo dokotela abangelamngcele eye Medicine Sans Frontiers bathi isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% sabahlukunyezwa emacansini loba ukudlwengulwa yibo kuphela abaphumela egcekeni ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba ema ofisini enhlanganiso yabodokotela le AMSF baveze ukuba isilinganiso sokungamachume ayisichiya kalombili ekhulwini 80% sabahlangana lodubo lokuhlunyezwa kundaba zemacansini loba ukudlwengulwa kusenziwa ngabantu ababaziyo kumbe abemuli. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kwe-MSF kuhlelo lweklinika ye-Edith Opperman emzini wempare unkosikazi N. Vanderbon uchasisa ngasekunanzelele.
If you see who is coming to the clinic,
iningi labaza kule ikilinika kungabantwana. Sibone isilinganiso sokungamachumi ayisichiyangalombili i-80% sabantwana abaleminyaka engaphansi kwelichumi lasichiyangalombili. Iningi kungabaleminyaka ephakathi kwelichumi lantathu kusiya kwelichumi lanhlanu. Laba ngabantwana esibabonayo. Iningi labahlukumeza abanye kwezemacansini kungabantu abaziwayo.
Unkosikazi Vanderbon uthi lokhu liphansi kakhulu inani labesilisa kanye labesifazane asesebadala elibika izehlakalo zalokhu kuhlukunyezwa.
Abantwana yibo abandise ukulethwa ezibhedlela lemakilinika ngesikhathi ngoba belethwa ngabazali. Akulula ukuthi abesilisa baphange ukuzodinga usizo ekilinika ngoba benamahloni. Abesifazana asebekhulile bona baza ukuzodinga usizo lapho bedlwengulwe ngumuntu ongaziwayo kulapho bephanga ukuya ekilinika. Kusese inkinga kulolu hlangothi abemuli bengandisanga ukwamukela ukuba odlwenguliweyo ngowesifazana wakhona. Kungakho bezithulela isikhathi esinengi.
Abe MSF baveza ukuba liqhubeka liqansa inani labahlangana nalolu dubo kodwa inengi lokhu lifihla abantu besesaba ukuziveza ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukwesaba lenhloni. UZulu kuthazwa ukuziveza lezi zehlakalo bamangalelwe emapholiseni abadala amacala anje kanye lokuphanga udinga usizo lokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwa emacansini kakhulukazi igciwane le-HIV kwalowo owehlelwe ludubo lolu. Le ntatheli izindaba lazo zikhuthazwa ukuloba indaba zokuhlukumezana kwezemacansini lokudlwengulwa ukusabalalisa ulwazi kokumele wenziwe lapho umuntu ethe wahlangana lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeMatabeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngahlelo lokubhalisa ukuvota olutsha kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku olwe-biometric voter registration oluzaqala ukusetshenziswa inhlanganiso yobona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ozayo. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeSt Joseph's leChelanyemba ezansi eMandebeleni zithi azazi lutho ngohlelo lolu olukhanya soluludaba egudwini ngalezi insuku, zisithi ngitsho lenhlanganiso ezizimeleyo azikafiki esigabeni ukuzofundisa kanye lokubonisa abantu ngemitshina yeBVR. Umnumzana Talent Ndebele isakhamuzi seSt Joseph's uthi uhlelo lweBVR abakabi nolwazi ngalo kangako ngaphandle kokuzwa ngabezanu PF ukuthi kumele babhalise, kodwa indlela yakhona ibuvilibana.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sisobhalisa kumbaluze ngoba thina masibhalisa ehleleni lolwa basitshethi kona sisobhalisa. Enxa utshona bona basebefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzana, nasikwanisa ukuthi sebhalisela kuzana.
UNdebele ucale ibandla elibusayo ethi babuzwa izithupha ukuba bayebhalisa ukuvota njalo balivotele osokubathiye bedidekile.
So nama sisiyabhalisa basethi ona thina masibhalisa kumele sikhulume ngezana, thina izana siyikhwanisa nasisebenzele ukuzana, thina singasabakhula sisakhula sinje, masisingabasakhula sisiyabhalisa kuzama sebe sifosa ukuthi ona sibhalise ngenkani. So nama ngikwanisi ngiyebhalisa kuzana, namfuthi mbhalise ngikwazi imbhalise ukuthi ngiyevota ngivotele into apenya khona, amfuki uvotele apenya engayikhona.
Umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala weChelanyemba yena uthi uhlelo lweBVR lokhe beluzwela emsakazweni weStudio 7.
Silalela iStudio 7 engumsakazo osakaza ukhona leMelika. Sithi iZBC kayifake imitshini efaneleyo ukuze abantu bakithi bakhone ukuthola izinto lezi news eziyenzakala ngezigabeni zethu ukuze kube lentuthuko. Azikafiki kulesi sigaba abazofundisa ngendaba zokubhalisa ngendaba ze-PVR.
Umnumzana Mandlenkosi Ndlovu uthi njengosakhulayo ukubhalisa ukuvota bakulindele ukuze bathole ukuzithuthukisa.
Ukubhalisa ukuvota seyimiselele lakho incele lathi singabhalisa ukuvota sikwanise ukuthola impumelelo kahle elizweni lakithi. Hayi kwabasakhulayo kumbi sibili ngoba yeshi siyalwisa lathi impumelelo kuyala ukuthi kulunge. Asazi mhlawumbe masingazama ukuthi sithole umuntu ongasikwanisa ukusinakekela kungaba right.
Abasakhulayo abaningi abazalelwa eSouth Africa njalo benencwadi zokuzalwa zakhonale asebesesibangeni sokwenelisa ukuvota babhekane lodubo lokungenelisi ukuthatha izithupha. Osakhulayo uThamsanqa Alfred Ncube uthe wazalelwa eSouth Africa njalo uyehluleka ukuthola isithupha seZimbabwe ukuze naye enelise ukubhalisa ukuvota, njalo abalohlupho olufana laye banengi eSt Joseph's.
Mna ndinkinga ngokuthatha kwesithupha ngoba ndingazalela eSouth Africa sendibhethe yakhona ngathi kuyala ukuthi ndithole yalapha ibhethe lesithupha. Hayi abakakhuluma udabo oluzakala baningi kakhulu kakhulu sibi.
Kuviki ezimbili ezedluleyo iZEC isebenzelana lamankampani amabili ibiboniswa uhlonzi lokusebenza kwemitshina yeBVR. UZulu uselinde ukuba aziswe ukuba yiphi inkampani ezakhethwa ukuthengisela iZimbabwe imitshina ezinkulungwane ezimbili 2000 yamaBVR, kuthi sekuhlelwa amalanga okubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ngakwelinye icele inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla aphikisayo lokho belokukhonona ngendlela iZEC ephatha ngayo uhlelo lokuthengwa kwemichina ye BVR. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection. Sixoxa ngenhlupho ezibhekane labazali ngokuvulwa kwezikolo okwenziwe lamhla nje. Thumelani ke i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Impumela yokhetho lwakwele South Korea lokudinga umongameli engakapheli ukubalwa iveza ukuba umkhokheli webandla le-Liberal Democratic Party of Korea, umnumzana Moon Jae, ekhokhela njalo elakho ukunqoba kulelo khetho. Kufe abantu abalithumi lantathu lamhlanje ekulwisaneni ukuqhamuke phakathi kwamasosha kahulumende lamalwecatsha esimodlislem kwele Somalia. Kwezenotho, usibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi usethumele izisebenzi zebhanga lakhe ukuthi ziye ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa impahla ngentengo ezitshiyeneyo na. Ngenxa yokusilela kwemali lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwamabhond, abanye osomabhizimusi babhadalisa imali ehlukeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngemali yohlobo luphi. Nxa uthenga ngedola leMelika intengo inganeno, kuthi nxa uthenga ngebhond intengo iyaqansa, bese kusiba labathenga ngokuthumezela ngobulembu be-internet lapho manje intengo ihle ikhuphuke okuzwayo. Umanguja uthi izisebenzi zehofisi yakhe zizabe zihlolisisa ukuthi osomabhizimusi bayasa imali emabhanga na, hathi ukuyitshwathika phansi komqhamelo. Konke lokhu kwenzakala iqula lenhlanganiso eboleka imali amabhanga omhlaba i-IMF liselizweni ukuzochwayisisa ukuthi inhlelo zomnotho welizwe ziqutshwa njani. Linhlanganiso yethula imbiko esola ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabonds ngevikeza edluleyo isithi limali kayisoze iphathise umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDCT.
Okukhona Chris ukuthi sesibuyelile njalo kumnyaka ka-2008 uGono esesengugovernor we-Reserve Bank. Lapho esasibona khona umkhonomi welizwe umanejwa ngokubophana, ngokufaka imithetho eminingi. Osokusenzakala khathesi ukuthi umkhokheli we-Reserve Bank uthumele umbiko wokuthi yena usefaka izisebenzi zakhe ukuthi zingene emakampanini zisiyahlola ukuthi amakampani athengisa njani impahla zawo.
Manje nxa ukhangela ubona ngani lokho kuza kwenza umumo ube njani?
Okwenzakalayo ukuthi amakampani amaningi elizweni asethengisa impahla zawo ngokuthi ubhadale njani. Nxa ubhadala ngokuswayipha kumbe ukutransfer imali kulentengo yakho, ukuthenga ngebond note kulentengo yakho, bese kusithi ukuthenga ngemali yaphandle lakho kulentengo yakho. Now okusenza ukuthi abamankampani osomabhizimusi bayenze njalo yikuthi sonke siyakwazi ukuthi elizweni leli kasilungisi lutho. Konke esikuthengisayo kuleli lizwe ngesikuthenga kwamanye amazwe. Now, ibhondi noti ayanelisi ukuthi uyelitshintsha phandle ngale ukusuthola imali yaphandle kwelizwe. Kanti ibhizimusi nxa lisiya woda phandle kwelizwe lithenga ngemali yaphandle kwelizwe. Leyo mali isinyamalele kayisatholakali elizweni lapha. Ngiyakholwa ke osomabhizimusi bafaka lezo ntengo ezichiyeneyo besenzela ukuthi banelise ukuthi njalo behambe behoda ezinye impahla.
Akusichasisele ukuthi uthini lapho?
Abayibo ababona ngoku manage umkhonomi kuthi ukuthi bona kabavumelani lakho khona lokho. Bakubona lokho kuyinto elicala. Kodwa into abangayinanzeleliyo ukuthi khona umkhonomi vele wona ngendlela osebenza ngawo. Usebenza ngama forces okuthiwa khona yi demand and supply. Now, i demand yemali yaphandle isinengi ukwedlula i supply. Siyakwazi ukuthi khona uma ibanki lelizwe lisebenza kuhle, liyafaka imali yangaphandle kwelizwe kutholakale emkambo ukwenzela ukuthi ukuyidinga leyo mali kungahluphi. Apha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ibhanga lethu lohulumende leyo mali yaphandle.
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isizalane seZimbabwe esesiphanyeke emthethwandaba udaba lokuhlukuluzwa ngamapholisa eBotswana okwasitshiya siseluhluleka ukuhamba sithi impilo inzima ngemva kokuba uhulumende weBotswana esemxotshile endlini akade ehlala kiyo enkambeni yamapholisa. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umnumzana Khotsonyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalo kubika umnyaka owodwa ejele. Kodwa lamuhla uNyathi usegwekekile esebenzisa isihlalo esilamavili i-wheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso. Ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esiwome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu. Kwabe kuqala kwenduvo zakhe njengoba elandisa.
Lapho engachaya khona umpolisi oyijokwe khona ngale, ngizwaze izifo entshange ikhebi lomdakazi. Ngemva kokuthi anjaye ngachaya istroke ngaba paralyze. Bangithatha bambisele emaselini okwe-2 days. Ngathi langa lokuqala elingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula. Bayithatha izindaba yangkhona, so sasekuse ngavuka vele ngingasakwanisa ukuhamba, so bantatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi. Ngahlala khona lesibhedlela the whole day, so ntambama bengithatha bengiphosele eprison. So ngahlala eprison khona ngale ngasafara, ngangisaphakanyiswa ngingakabele wheelchair. Kodwa ngalila amabhandini bastrike ukuthi ngikhiye wheelchair, so ngathole wheelchair.
Uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye alengxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaborone. Abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ekusimo akiso besithi uhulumente weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala. UNyathi uthi khathesi kayinelisi ukuyenza noma yini, egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esembuzi.
So isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema ichubu for month. Ngichema ichubu after that ngakhonjini recovery ichubu bankeeper. So kathesi ngumuntu ophakanyiswayo kwethoyilethi ngiyabe ngiphakanyiswa kuyafakwa echembeni from umuntu engikhiphe echembeni embisela e-wheelchair ugezwa ngumuntu onide ukugeziswa.
Kathesi ugcinwe ngomunye umsamariya olozelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kweHaborone. Akukabekwa ilanga lokungena kwedaba lukanyathi emthethwandaba, kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisijeziso esemthethweni eBotswana, ngakho akula mthetho abawephulayo. Ngumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHaborone kweleBotswana.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
U-Ambassador Robert Wood, omele imelika ku-Conference on Disarmament, usanda kwethulela ikomiti elungiselela umhlangano we-2020 Review Conference ye-Non-Proliferation of Nuclear Weapons ukuthi ilizwe le-North Korea lethusa umhlaba kwezomvikela. Ilizwe le-North Korea selivumile ukuthi liyalolonga izikhali ze-nuclear loba nje lisephula iziqondiso zenhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba ekhangelane lezomvikela e-United Nations Security Council. Ilizwe le-North Korea kumele liyekele konke lokhu nxa lifuna ukuthi libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kuliviki abameli bamazwe omhlaba jikelele bakhangelwe ukuthi bazathi gwaqa kwele Vienna lapho abazabe behlolisisa ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Emhlanganweni lo ilizwe lemelika lithi lizabe lihlolisisa okwenziwa yi-North Korea. Ngomnyaka ka-1970 amazwe omhlaba aphuma lesinqumo se-Nuclear Non-Proliferation Treaty esivimba ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Kungedlula iminyaka emihlanu, amazwe wonke ayahlala phansi emhlanganweni we-Review Conference lapho ahlolisisa khona ukulandelwa kweziqondiso ze-Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngomabasa lonyaka kwenziwa umhlangano wakuqala obizwa ngokuthi yi-Preparatory Committees okulungiselela umhlangano we-Review Conference ozakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Imelika ithi kulakho ukuthi imihlangano eyenziwayo izaphendla indlela yokuthi i-North Korea ime kancane ukulungisa izikhali ze-nuclear. U-Ambassador Wood uthi abantu balakho ukufa okumangalisayo nxa i-North Korea ingenza ekufunayo njalo ingayala ukusebenzisa iziqondiso ze-Non-Proliferation Treaty.
Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Nalika pondo ine, nalipa ine, nala kolwa ine, nali chita pyonse kivi. Nalika pondo ine, nalima ine, nala kolwa ine, nali chita pyonse kivi. Nalika pondo ine, nalima ine, nala kolwa ine, nali chita pyonse kivi. Tela leza wandi wachitila vintu fisuma sana. Teto tela leza wandi wachitila vintu fisuma sana. Teto tela leza wandi wachitila vintu fisuma sana. Sana, sana. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata twaisa ife na maimbo bana bobe nikubomba njito yove. Leza tata mbelele lusi inye mwana ove na lilufyanya sana. Leza tata mbelele lusi inye mwana ove.
Chris Gani Gani Makoya esigqibela uhlelo lwengoma imnandi ingoma ithiwa Leza Tata. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Izikolo zivuliwe lamhlanje abazali bekhala ngenhlupho yokuswela imali emabhanga. Izakhamizi zeMathebeleland and South zithi azila lwazi lokuvota okwe-biometric voter registration. Igama uChris Gande lilani. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.